Mumiriri wezengeza West Mudare reparamende vari nengo ye triple C va Jacob Sikala. Vasvitsa mazuva mazana matatu kana kuti 300 days vari mujere rechikurubi vachinyimwa mukano wekubvisa mari yechibatiso nematare kuti vatongwe vachibva kumba. Vasikala vakasungwa musi wa14/10/2022 vachipomerwa mhosva yekuda kupesvedzera mhirizhonga mushure mekupondwa kweimwe nengo yebato ravo muzvaremo Blessing Ali kuchitungwiza. Muzvare Ali havasati wovavigwa sezvo mhuri yavo iri kuti vacharadzikwa chete kana vasikala vanove gweta remhuri iyi vaburitswa muusungwa. Vari mujere vasikala vakazopomerwa dzimwe mhosva dzekuda kupidigura hurumende zvekare muna 2020 asi vari kuramba mhosva dzose idzi. Vaedza kuti dare rivape mukano wekubvisa mari yechibatiso kanodarika 15 asi matare achiramba. Rimwe gweta ravasikala richishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaJeremiah Bhamu vati kugariswa kwavasikala mutirongo kwenguva yakareba kuda kutyora kodzero dzavo.
Chekutanga ndechekuti tikatarisa mutongo unopiwa panyaya yakadai kuri sekuti vasikala vabatwa nemhosva zvave kutaridza kuti vatopedza kare mutongo iwoyo. Saka zvekuti vazobatwa nemhosva kana kuti havana kubatwa nayo hazvichichisina zvazvichabatsira, nekuti vatopika kare jiri racho ivo vasati vatongwa. Inoita kuti tidzokere pakufunga kuti komutemo wakamboita.
Izvi zvatsinhirwa nevakafanobata chigaro chemutauriri webato reTriple C muzvare Fadzai Mahere.
Bumbiro remutemo rinotaura kuti munhu wese ari innocent kana kuti haana mhosva kusvikira matare ataure kuti ane mhosva, uye kuti munhu wese ane kodzero yekutongerwa achibva kunze kana kuti achibva kumba yatinoti isusu bail pamutemo. Saka naizvozvo seTriple C tinoramba tichikomekedza kuti Honorable Job Sikala munhu akambunyikidzwa kana kuti akabatwa nevezanupf vari kutya kuti machain champions kana kuti veTriple C gore rino resarudzo vari kuzokunda zvine mutsindo. Saka vanofunga kuti vakavharira vanhu, vakabata vanhu nemhosva dzekunyepa, izvozvo zvinoita kuti macitizens adzikire pakusapota kana kuti kuda shanduko.
Murwiri wekodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association vadzika maibere vashora matare edzimhosva nekwavati kumbunyikidzwa kokedzoro dzavasikala.
Izvi zvinotishungurudza nekutirwadza mwoyo zvikuru, nokuti vaJob Sikala havana mhosva yavakapara yavakabatwa nayo nedare. Saka tinoona sekuti uku kutyorwa kwekodzero dzavo, zvikuru sei kodzero iya yekuti munhu wese ari innocent until proven guilty. Violation yekodzero yavo yekuva innocent until proven guilty. Saka tinoramba tichikurudzira ivo vekuNPA kuti vasarambe vachityora kodzero dzavaJob Sikala.
Taedza kubata mukuru wezvekufambiswa kwemashoko mubato riri kutonga reZANUPF vatafadzwa mugwadi asi vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Mashoko aya anotsinirwawo negurukota rinoona nezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vanoti matare akazvimirira.
Bumbiro medu rinotaura nezvekusepareta kana kupatsana kwakaita mabazi hurumende, ndo zvavanokoshesa. Saka handizive kuti vanenge vachitaura kuti aiwa hurumende yazotigarege kubuda pote pote pamwe kune ino hurumende yavari kutaura isiri yavamunangaro.
Vasikala vanotarisirwa kumira pamberi pedare zvakare musi wa28 mwedzi uno. Vari kupota vachirwara rwara vari kuchikurubhi uko kunonzi hakuna utsanana hwakanaka. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndini Evans Zininga.